Nasi tukuru sangana pa Washington DC na 10 o'clock. Tizema petitions atinao, atenda nao kuda kupa ambasada we Zimbabwe. Tichafamba tuenda ku South African Embassy. Tunosia ime petition ikoko. Ikirakiza kunyunyuta kukita vanave Zimbabwe. Varimu Zimbabwe nevari abroad vese in general.
Zizi kuru za muru kunyunyuta nazo. Zaita kutimude kura tizirao.
Mukatasa mararamiro eku Zimbabwe, maZimbabweans atina kusununguka kuti tirakidzirika tichiita nyunyuta. Tinonzika mukanyunyuta nyunyutirai mumoyo, atina freedom of speech or freedom of expression. Vanhu vakarakidzira, vanhu vanourayiwa, vanhu vanorowa, masoja anopindira. Saka vanhu vari kunzi vagare vane kutya kwakabvira for 37 years, vanhu vachingotya chetsa zvokunzi ngazvive nezvakadaro. Totarisa kuti ikonomi yedu mamiriro acho ayaita, vakuru havana hanya. Nekuti vanhu vakurarama sei, vanhu havana mabasa, maindustries akavharwa. Mukatarisa kuti pakakwidzwa mutengo wefuel, dei vari vamwe vangadai vakafunga kuti tikaita zvataita izvika zvokanganisa maprices ezvinhu. Kana vakaona zvanga zvakakodzera, munhu unotsananguravo kuvanhu kuti vedu vesorii tadai nekuti zvakadai tichasa kuti zvichazodai. But vakangotaura mukuru wenyika amba atobuda kuenda zvake kuti mungagondidise munoroi. Mutarisa zvekuti madzimai muZimbabwe, mabatiro anoitwa madzimai, abuse yemadzimai muZimbabwe inorwadza. Mungatarisa kuti kwese kwese madzimai todzanyirirwa. Tasema madzimai akarepwa, iye zvese pari kutaurwa pakaitwa kurakidzira ikokoko. Madzimai airepwa, madzimai airowa, madzimai anongobatwa zvisina rukudzo, hapana respect for women. Saka ndozvo zvinhu zvatiri kurakidza izvozvo kuti taneta kuti nyika yedu irambe ichiita manzenze saizvozvi.
Matauro wokuti muchaenda kunosiya gwaro renyunyuto kumuzinda weSouth Africa. Wapindawo papi muzinda weSouth Africa pakuratidzira kwenyu?
We are neighbors in South Africa. Tiri vakidzani. Saka totaridzawo kuti katiri budhi nabudhi kana sisi nasisi, ndikachema uchandinzwawo. But mukuru weSouth Africa haana hanya nazvo. Makatonzwa kuti pakabvunzwa ukoka chakanomhanya kutora nyaya yekuti ngakuliftwe masanctions. Havana kuti vafunge kuti ko vanhu vari kufa muZimbabwe zvoitwa sei. Kuti vachambozouyawo here vachitimirirawo sevanhu vekusadhaki. Saka tikuti tikanorakidzawo ikoko kuti zvamukuita izvedu veka hazvisi kushanda, manebhasi hatidaro, tizigewo kana tichemawo.
Ndiani akaronga kuratidzira uku?
Kuratidzira uku hakuna atingati ndizingi akaronga kuratidzira. MaZimbabweans vakaita a common problem. Masituation atikuna ari kuZimbabwe akafanana tese tikaonti vedu veka izvi zvanyanya. Saka maZimbabweans munhu wese ane chitupa chakanyika kuti Zimbabwean, citizen weZimbabwe, chizvarwa cheZimbabwe, ndovakaungana vese vakati ngatiitei zvinhu izvi. Hazvina kukonzi iboka here kana kuti ndivana mai kana ndivana baba. Vanhu veZimbabwe vakauya pamwe chitakasa musoro pamwe chete vakati enough is enough.